vatatenda tavaziva vekurwa utare club yekumusasa vanoti masangano mashanu anoti Miracle Missions, Harare Health, Rotary Club, Hope Initiative ne Eat Out Movement ndio vakaronga kuunganidzwa kwezvinhu izvi. Vaendera mberi vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvakaunganidzawo mari yemadhora ekuAmerica inosvika zviuru makumi manomwe nemashanu, uye vagari vemuZimbabwe vaunganidza mari inodarika madhora makumi mashanu yemaRTGS.
Makonyeti aenda kwamutare ari kumawarehouse ikoko, aenda ane hembe chikafu manonperishable goods, aenda ane mamedical supplies, aenda ane zvakawanda.
Vatavaziva vaendera mberi vachiti kune zvimwe zvinhu zvakawandisa zvabvawo zvakare kunyika dzeBotswana neSouth Africa.
Kune zvimwe zvabva kumasvingo, zvabva kumutare outside uko, kune gori yabva kuBotswana, kune vanhu vari kudhoneta kubva kuSouth Africa. Musi weTuesday pana gogo wakauya wakabatasa musoro, vakabva kumbare vakauya netsoka, vanga vasina mari yeti yekukwira pama 2 hours vachifamba murodhi vachiuya panapa vachiti ndanga ndichida kupa mapots awo.
Baba Temba Katana vakaendawo kuHighlands kunobatsira vanhu vakawirwa nedambudziko kunyange vasina hama yakawirwa nedambudziko iri.
Kuna iduo hama dziri kuvhakachira kwadezi maZimbabweni tiripo pakubatsirana zvinhu zvakaitisira munyika mwedu idambudziko rekutose right now ezwana kugoneta saunoenda nebhutswa nometa kutita waisa ivini ingave hembe ingave patapata chiranokoka to ezlongezi wadoneta ndo zvakaunganira panapa kunyanya.
VaEdson Mutematsaka vemuHighlands vati zvinofadza kuona vanhu vachibatana nenzira yakadai pasina rusarura ganda.
Vamwewo zvokubatsirawo kuvara vakaikiwa nesekuru kudai zvava nezvi zvakawanda vakabatsirwa pano, machechis kubatsirawo nezvakawanda, magumbezi, mapoto, shuga, then 29 points enda nechikafu sofa zvaina nobatsira vanhu vasina hembe vasina magumbezi varungu varipo vanobatsirawo.
Kunze kwevanhuwo zvavo nyika dzakawanda kusanganisa South Africa, Zambia, Tanzania, China, America uye masangano akaita seUnited Nations, Africa Union neSADC ari kubatsirawo vanhu kumanikalands nemasvingo. Ndakamirira Studio 7 kuHighlands Presbyterian Church muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.